manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyuratiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 24/2023 makatirira ku studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ini ndakatotaura isu kana tripartite negotiating forum. Kana muchida kuti muunze mari yenyu iyoyo, panofanira paine kutaurirana. Hazvifani kunge zvichingotaurwa nehurumende chete.
Dhora remunyika roramba richishaya simba zvoomesera vashandi nevemabhizimisi.
Sudani ya munjozi inoda kutokasira kuti ibetserwe kuti pave neutungamiri hwavanhu unobva musaronzo. Zvikasaitika izvozvo tichangoona riri bishi nemheremhere.
Zimbabwe yoburitsa zvimwe zvizvarwa zvayo zviri muSudan umo mune hondo inotyisa. ZITF yotarisirwa kutanga mangwana kuBulawayo. Ii ndiyo mimwe msore na odzeludza nasi, dzichiwa kwa muri chiva kuno ku Studio 7, iri mu Washington DC. Dora remunyika rinonzi nasi ratowedzera kushaya simba zvakanyanya zvekuti vamwe vange votenga dora rekuAmerica nemadora yemunyika zviuru zviviri kana kuti $1 to $2,000 pamari zhinji. Asi pamusika uri pamutemo weReserve Bank of Zimbabwe Foreign Currency Auction, dora ranga richitengeswa nemadora churu chimwe chete padora rekuAmerica kana kuti $1 to $1,000. Governor weRBZ Dr. John Mangujga vakaudza bepa naure Send Mail kuti vanofunga kuti kana mari iri kutengeswa fodya yasvika, dora reZimbabwe rinogona kutanga kudzikama. Vanotiwo vari kuda kuparura mari yepadande mutande kana kuti digital currency inenge ichitsigirwa negoridhe kuti iite uremu. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uku kwave kuteya nzou neriva. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze. Tavabvunza kuti vari kushamisika here nekushaya simba kwedora uku.
Hazvitishamisi kana kuti kachamadza, nekuti chinhu chatakagara tichingoziva. Kutaura kwatakamboita muzvirongwa zvenyu zvapfuura kuti takakunzwa Zimbabwean dollar inflation ipapo muna June 2019 ichayeuka yanga iri kuma 175%. Saka mari yakaunzwa inflation yasumuka zvakanyanyisisa zvekuti dhora racho rakangosvika risina simba, risingagoni kuita basa remari, zvekuti vangava inaro kana kuti vairibata vaikurumidza kungorikanda kuti riende kune vamwe. Saka haizi mari yanga ichigona kuti ishandiswe kuti vanhu vaite upfumi hwavo mumari iyoyo inoziya store of value, kana kuishandisa semedium of exchange yekuti titengeserane zvinhu. Vanhu vanenge vasingadi, nekuti anenge agachidzwa mari iyoyo anenge agachidzwa dambudziko rekuti inenge ichitoshaya uremu, ichitodzikira uremu wakaibata iwe.
Asi izvo zvekuti mambo woshandisa dhora rekuAmerica mozoti taakudzokera kudhora redu, pane kwazvakamboshanda here munhoroondo dzenyaya dzezveupfumi?
Takagaro taura nechekare kuti kana mave kuda kudzokera kumari yenyu, unofanira kutanga kuona kuti vanhu vave nechidimbo here kutanga nemari iyoyo. Nekuti mukatarisa maringe nezvatakapinda nazvo munguwa ya kwe hyperinflation kuna na 2006, 2007, 2008 kwa wakala sikirwa ni uremu wetuma yao wa kunyanyanya wae wa nindiyo wae kwa mtikandi kere kwa mari yao zota kwa kundona mari yao zota kwa uremu kwa kutango zwa kuti chakati paya kia goreli ya chazoka.
Saka kana pachida kuti padzorwe dora ringe rakasimba zvii zvinofanira kutanga zvaitwa.
Zvino zviri pachena. Zvino zvakatotaura isu kana tripartite negotiating forum. Ti kana mchida kuti muunze mari yenyu iyoyo pamupombe paine kutaurirana. Hazvifani kunge zvichimbotaurwa nehurumende chete. Inofanira ichitogara pasi ichitaurirana nemapazi akasiyana siyana. Vangava vemabhizinesi, vangava vakamirira vashandi. Nevamwe vakamirira vanhu kwavanenge vari vangava varimi vanokapa nekufamba kwemari iyoyo. Saka tikasaone kugara pasi kuonera pamwe chete rora remuzikuru hazvifambi zvakanaka. Ndochekutanga ichocho. Chepiri ndechekuti pamunozenge mauda kuunza mari yenyu pane anonzi muchirungu mafundamentals.
Mungapa muenzaniso here ipapo Dr. Kanyenze?
Mafundamentals huyo wakuti mune mari here yekuzeya yakawanda mari zvedzi muchirungu inogona kuchidzisa mari yenyu nekuti mari yenyu kuti inge ine huremu inofanira kunge ine chakaichidzira ingangodaro iri ndarama kare kaya yaichidziswa nendarama asi iko zvino tinoti inotsidziswa nemari yamunenge matengesa zvinhu zvenyu zvazvirimwa nezvicherwa zvenyu zvamunenge matengesa kunze kwenyika anonzi maexport kana zvinhu zvakamira zvakanaka izvozvo mamiriro enyika uchumi hwenyika yati simbei wave pazera rokuti maane mari yakati kuti yamaita mudura inogona kuchidzira uremu hwemari yenyu zvinobatsira izvozvo.
Nyanzvi nyanzvi zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose dziri kuita chipatapata kuburitsa zvizvarwa zvadzo zviri muSudan umo mune hondo inotyisa. Vanhu vanodarika mazana mana nemakumi maviri kana kuti 420 vafa muhondo iyi kubva zvayakatanga musi wa 15 kubvumbi. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti zvizvarwa zvezimbabwe zana zvinogara muSudan zvavati hazvina kukuvadzwa zvabuda munyika iyi. Vati bazi ravo rakwanisa kutakura vamwe vanhu nemabhazi kubva muKhartoum kuenda kuPort Sudan vachitungamirirwa neUnited Nations. Nhandare dzendege dzakavharwa nekuda kwehondo iyi. Vanhu vanodarika churu chimwe chete nemazana manomwe kana kuti 3700 vakuvara kusvika pari zvino. Nyika dzaburitsa zvizvarwa zvadzo dzinosanganisira Canada, Egypt, France, Germany, Italy, Sweden neAmerica. America nemusi wemugovera yakaburitsa vashandi vepamuzinda vayo kuSudan ikavaendesa kuEthiopia. Kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi pakati pemauto ehurumende nevakaipandukira veRapid Support Forces kana kuti RSF. Vanhu vemuSudan vanonzi vari kuzvitsvagira nzira dzavo dzekuedza kutiza hondo vachifamba netsoka kana mabhazi. Mauto haasi kuwirirana kuti oshanda sei nechikwata chakapandukira cheSRF ichi. Nyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vanoti zviri kuitika muSudan zvinonzwisa tsitsi sezvo vanhu vari munyika iyi vave kutarisana nenzara nekuda kwehondo. Kuti tinzwe zvizere ngatinzwei hurukuro yaitwa naDr. Zembe naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Dambudziko rava muSudan rinotaridza kuipi kweutongi hwamauto kwezvombo zvehondo. Utongi hunofanirwa kubva kuvanhu kuti nyika dzigadzikane zvichiita sarudzo dzejekerere, uye izvi zvinenge zvichida murayiro mukuru wavanu vomusudan unenge uchipakura masimba okuti mabasa amauto anotangira apa achiguma apa hazvoisi mukati nyaya yotonge kwamauto nokuti nyaya yotonge kwamauto haina gwara rokuti kana mumwe muto apedza kutonga mumwe muto unopinda sei saka kurwisana kwatiri kuonawo kundoko kuti vanhu vari kuparara
semaonero enyu chii chingaitwa kuti hondo iyi iwanikwe ichipera nekuti tinoona kuti nyika dzakadaisa vana America nedzimwe dzava kutoburitsa zvizvarwa zvadzo vachiti ivo zvizvarwa izvi zviri munyika yeSudan zvakatarisana nenjodzi uye vamwe vakatorasikirwa neupenyu munoona zvichizopera sei
Sudan yava munjodzi inoda kutokasira kuti ibetserwe kuti pave neutungamiri hwavanhu unobva musarudzo zvikasaitika izvozvo tichangoona riri bishi nemheremhere nekuti hazvina zvinozoguma kuti unenge abva mukutonga vechiuto mumwe unopinda sei unogona kumukirwa futi zvakare uchingova mutserendende wokumukirana saka nyaya yesudan iyi yaakuda kuchigarwa pasi kana African Union neUnited Nations vachibetsera kuti vanhu vemusudan vatange kuvana utungamiri utongi hwavanhu kunobva mubumbiro guru ravanhu ndo njodzi iripo iyoyi musudan
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vaurai zembe vachitaura vari parunare muHarare namavhilasi muhlanganya uye westudio 7 bazi rinoona nezvemari nhasi raparura hwaro hwarichatevedzera mukuongorora mashandisirwo emari yenyika richiti harisi kufara nekubiwa kwarinoti kuri kuitwa mari dzehurumende nemakorenyera anenge achishanda nevamwe vashandi vehurumende mutori wedu wenhau Frank Chikore anoti panyaya inotevera
vachitaura pakuparurwa kweurongo hwokuongorora mashandisirwo emari nemidziyo yehurumende munyori mubazi rezvemari vageorge guva matanga vati vari kuita uori ava vari kutengesera hurumende zvinhu zvisingazouye zvinozopa kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda
pane vanhu nyanya dziri kuita basa dzichishanda nevamwe vanhu vanenge varimo mukati zvokuti vanounza mapepa vachiti pane zvinhu zvavatengesera hurumende ivo vasina zvinhu zvavatengesera vobhadharwa mari pasina zvinhu zvinenge zviri kusvika kuhurumende taakushanda nevaya vekunzi vanonzi vepurize tichitariswawo nevanhu vedu veaudit kuti tinge tiri kuona pane zvatiri kutotarisa izvozvi ende tine zvimwe zviripo zvatiri kuramba tichiongorora kuti vese vanga vari kubira hurumende nenzira idzi kuti tinge vari kunge vemutemo vavabate vavasunge but mari yehurumende idzoke kuhurumende nokuti vazhinji vacho vakatora mari pasina chinhu chavanga vaudza kuhurumende kana mava mumastreet mumugwagwa ndoinenge ichinzi air supply urikozwa chinzi air kuti uyu ndiwe air supply uyu ndiwe air supply kuti kwouyu ane mota idzi ndiwe air supply
vaguva matanga vati hurumende ichatora matanho akasimba kusunga vose vari kuita izvi vachiti vane masimba ekutengesa midziyo yevanenge vabatwa nemhosva mari yacho yodzoserwa muhomwe yehurumende
mutemo wedu unotibvumidza zvakare isusu kuti kana pane vanenge vashanda nevanhu varimo muhurumende vanenge vakonzeresa vachisapota vanhu vachisaina mapepa asiri kunze munotibvumidza kuti tiende kwavari kuti vabhadhare mari pachavo kana usina mubhengi akaunti tozoona kuti une mota here kana kuti unesina mota toona kuti unemba here tinogona kutotengesa kuti tidzore mari yehurumende
vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati hurumende haifaniri kuramba ichiita sembwa isina mazino inongo hukura isingarume rifa renyika richiparara sezvo nyaya dzeuori nekusashandiswa zvakanaka kwemari mumapazi ehurumende makanzuru pamwe nemumakambani ehurumende dzichigara dzakataurwa nezvadzo makore ese naauditor general asi pasina chinoitwa kugadzirisa nyaya idzi
dambudziko riri kugara richionekwa nacontroller and auditor general kubva kune makambani akaita sana ziesa akatenga matransforma muna 2012 4 million asina kuuya kuenda kumalocal authorities idambudziko riripo uye idambudziko maitirira vaedza nepavanogona kuti vape mazano ekuti ringagadzirwa sei kubva kutora matenda zvachona uye kuti vanhu vacho vangavhetwa sei kuti hurumende isaramba ichiburitsa mari pasina chiri kuuya saka hurumende inofanira kuva shumba ine mazino kana yada kupedza dambudziko iri mbiri zvekuti tingoramba chikurukura yaita seshumba isina mazino vana eZimbabwe charamba chirasikirwa nemari dzakawanda dzinenge dzichienda kuvanhu vasina chavari kuti pachehuvi.
Mashoko avakuchera aya anouyawo apo nepenyuro yeAl Jazeera yakaburitsa nyaya yekuti nyika iri kurasikirwawo nemari yakawanda kuburikidza nekuburitswa nekutengeswa kwegoridhe zvisiri pamutemo. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati hurumende iri kuferefeta zvakaburitswa neAl Jazeera izvi, asi gurukota rezvemari vamutuli Ncube vati hwaro hwavaparura nhasi uhu uhwo huri kudaidzwa kuti International Public Sector Accounting Standards Financial Reporting Manual huchaita kuti mapazi ose ehurumende, makanzuru pamwe nemakambani ehurumende kana kuti maparastatal asungirwe kuzivisa vabati vehomwe yehurumende mashandisiro avanenge vaita mari pamwe nemidziyo yehurumende.
Zvichabatsira hurumende kuti zvinhu zvayo zvoita zvakanaka zvekubata kwemari, kwozoita transparency, kwozoita accountability and also a government maassets ayo achaoneka zvakakwana. Izvozvi hasi kuonekwa akahwanda, tine maliabilities chete tine zvikwereti asi hatizivi kuti maassets etu akaita sei. Saka gwaro iri zvichabatsira kuti tozoona kuti maassets akamera sei nemaliabilities acho akamera sei.
VaNcube vati hwaro hwavaparura nhasi uhu hwouchasungira mapazi ose ehurumende, makanzuru nemakambani ehurumende kuti anyore magwaro anoratidza mashandisiro aanenge aita mari mukupera kwegore rega rega huchaita kuti zvinhu zvijeke pamashandisirwo anoitwa mari nehurumende, zvavati zvinoitawo kuti vanoda kukweretesa hurumende mari uye veruzhinji vanobhadhara mitero vave nechivimbo nemabatirwo nemashandisirwo anoitwa mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Vekambani yeZimbabwe International Trade Fair kana kuti zvaita ETF vanoti zvose zvave mugwara kuti gungano iri iro richavhurwa zviri pamutemo namambo Muswati wechitatu vekuEswatini ritange mangwana. Kudzanai Msengi anoti panyaya inotevera.
Vemakambani nemasangano akasiyana-siyana vari kuratidza mabasa vanoita vange vari mushishi kupedzisa kugadzira nzvimbo dzavo paZimbabwe International Trade Fair Exhibition Center muBulawayo nhasi. Mumwe ange achibatsira kunhadzurudza pari kuratidzwa zvinhu neimwe kambani vaSamson Nyati vati basa ravo riri kufamba zvakanaka. Sachigaro vekambani yeZera ITF vavosisa moyo vati vari kugutsikana kuti zvose zvave mugwara kuti gungano ritange mangwana, vachiti kunyange hazvo uwandu hwevanoratidza mabasa vanoita husati hwasvika pauwandu hwaiitika, chirwere cheCovid chisati chaveko, vanofara kuti huri kukura. Pane makambani nemasangano akasiyana-siyana mazana mashanu nemakumi matatu ari kuratidza zvaanoita gore rino zvinopfuura gore rapera nezvikamu makumi matatu kubva muzana.
Tichiona uwando hwemaexhibitors edu uyezve tichiona nespesi yavatora yakatoti kurei kudarika yegore rapera, then topic yedu yeinnovation inofunga iri kufadza vakawanda vemauniversity nezvikoro vasvedera pedyo kuti tipane mazano panguva ino yeZITF kusvikira mangwana Tuesday kusvika mukovero, tiri pamwe chete tichitaura nenyaya dzeinnovation nenyaya yekuti tingagadzisika zvinhu sei nenzira yakanyatsojeka inodarika yemaitiro edu yemazuva ese.
Pane nyika makumi maviri neimwe dzicharatidza zvadzinogadzira kusanganisira Brazil, Belarus, China, United Kingdom neAmerica, uye gungano iri richave rekutanga kuve nenyika dzeEuropean Union dzichiratidza zvadzinoita dziri pamwe chete. Vamoyo vazivisa kuti mambo wenyika yeEswatini, mambo Muswati wechitatu, ndivo vachavhura zera ITF zviri pamutemo nemusi wechishanu, uye pachange paine zvirongwa nemisangano yakasiyana-siyana kusanganisira International Business Conference uchavhurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nemusi wechitatu, uye Diplomats Forum ichaitwa nemusi wechina. Mukuru mukuru wekambani yeZera ITF vaNicholas Ndebele vati zvichienderana nedingindira rekuti transformative innovation Global Competitiveness, ZITF, ichange ine zvirongwa zvakanangana one vechidiki kusanganisira Innovators Forum neScholastica.
Vane mazano kuhungwaru avanga da kuti pasapoto kuwe washi kupitana kutisha kutiko anozo wili, anozo sapoto kuti a commercialize o aite concept ya tu ite minus saka izwaka kusha kwa tiri seze daitio ni kuti iwa namu na business wa tiri HD tunuta zila kutiko wacha kura uzo urao na small and medium enterprise uzo kura uzo kutu uita mabiga business vachungu uya kuzo daitio vachungu vachungu sapoto
mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvemari nebudiriro vaFelix Chari vanoti zvakakosha kuti nyika isasarire nyaya dzemashandiro kana kugadzirwa kwezvinhu nenzira dzechizvino zvino sezvo ndiyo nzira yave kufangwa nepasi rose.
Haisi nyaya here nyowani muZimbabwe nemune dzimwe nyika dzakabudirira. Tichitaura kudai izvozvi taona vadzidzisi vepamayunivhesiti vepamatechnical college they are also expected kuti vave innovative. Asi chinhu chandinoshuvira kuti chinge chichivapo ndechekuti zvinhu zvingavisagumira mukungotaura chete, ngavisagumira pamuromo, ngazviteverwe nemari investment muinnovation. I'm sure tikadaro saizvozvo we'll get somewhere.
ZITF igungano rinowanisa vemakambani nevemasangano emuzvikamu zvakasiyana-siyana zveupfumi mukana wekuvandudza mabhizimisi avo, asi mukurumbira waraive rinawo wave kuderera nekuda kwekutatarika kuri kuramba kuchiita upfumi hwenyika. Veruzhinji vachakwanisa kupinda mugungano iri nemusi wechishanu nemugovera apo parinopera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya inoti wandu wevanhu vakafa nenzara mushure mekutsanya vachinzi vakafa vanoenda kudenga vosangana naJesu wasvika pamakumi mashanu nemasere kana kuti 58. Mukuru wekereke inonzi Good News International Church vaPaul Mackenzie Ntenge vakatosungwa nemapurisa nenyaya yekuudza vanhu ava kuti vatsanye kusvika vafa. Red Cross yemuKenya inoti vanhu zana negumi nevaviri havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Nekudaro zvinotyirwa kuti uwandu hwevakafa huchawedzera. Ntenge anonzi ave nemazuva mana achiramba kudya ari mujeri. Rimwe sangano rekuSweden rinonzi Stockholm International Peace Research rinoti mari dziri kushandiswa munyaya dzekudzivirirwa kwenyika pasi rose dzawedzera zvakanyanya kwemakore masere adarika kusvika pa$2.24 trillion. Kunyika dzemuEurope mari munyaya dzekurwisa kwenyika dzinonzi dzakawedzerwa nezvikamu 13 kubva muzana kana kuti 13%. Nyanzvi yemunyaya dzezveutano dzinoti kushandisa zvinodhaka kunokonzera matambudziko makukutu munyaya dzezveutano kusanganisira kana kutofa, zvirwere zvemapapu, chiropa, moyo uye kurasika pfungwa. Asi kunyangwe zvichizivikanwa vechidiki vakawanda musha weAcadia muHarare nenzvimbo dzakawanda madhorobha nekumamisha vanonzi vari kushandisa zvinodhaka. Asi vamwe vakuru venzvimbo yeAcadia vatora matano ekuti vechidiki munharaunda mavo vasiye kushandisa zvinodhaka vachigwinyisa miviri yavo. Ropafadzo Mapimidze anotipanya inotevera.
Imwe nengu ye bodi re Acadia Community Center va Dural Adams vanoti hutano hweve chidiki wavhiringidzwa zvakanyanya nenyaya yekushandisa zvinodhaka. Vamwe vanonzi vave kuguma voitawo zvechipfambi vasati vabvazera. Va Adams vanoti kana muzvikoro vamwe vana vane makore 15 vave kushandisa zvinodhaka uye vari kukurudzira mapurisa kuti auye nembwa dzavo muzvikoro kuti vasunge vari kutengesera vana zvinodhaka.
I can guarantee you if you go to any school, take a dog unit, they'll find drugs. It's been sold in the schools. It's been sold by the shops. It's there. Alcohol has been sold by the shops 24/7.
Kana muchida endai pane zvikoro zviri muAcadia uye nepa Acadia Shopping Center kuti muone vanhu vachitambidza mari yekutenga zvinodhaka pamberi pevanochengetedza mitemo yenyika.
Vaendera mberi vachiti zvirongwa zvavari kuita hazvisi kufarirwa nevamwe vanotengesa zvinodhaka zvekuti dzimwe nguva vanotombochishidzirwa. Vatiwo vari kutyora mutemo ava havasi torerwa matano akasimba.
I know as I'm talking tomorrow I'll get death threats. I know it will come out. Hey, what are you doing? Do you love your life? Trust me, we know this because we face it every.
Ndine chokwadi kuti nhau yandataura ii ikabuda pamhepo ichandipisisa zvigunwe. Asi handingarege vana vedu vachiparara nezvinhu zvakadai.
Mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vatsinirawo vachiti vamwe vanotengesa zvinodhaka vanozivikanwa nemapurisa.
Pane vana vanotozivikanwa kuti kana uchida dhagi rakati kuenda ku43B kuna nhingi, ukaenda ku7B kuna nhingi. Kurevazvokuti pane vaakutoshandisa vana vechikoro as a vehicle yekuita mari yekufambisa madhrugs zavo ende mapurisa anovaziva vanhu. Iye zvinezvi ukaenda pachikoro chese chaenda kumubvunza kuti vanotengesa madhrugs pano ndivanani.
Mumwe wechidiki atarisana nedambudziko iri ndine makurumidze uyo ati akasiya chikoro nekushaya mari achibva atanga kuputa nokutengesa mbanje.
Hakuna mabasa ekuti ndinoti izvezvino ndikabva pamba makuteni ndikuenda ndichinoswera ndichinoita chakati ndinondikipa away from drugs hapana. Saka mari kandaita akaita kakanaka $5 ndinofanira kuita sei? Ndinonotsvaga madrugs yayo $2 ikako ndotsvaga madrugs kuti ndikwanise kusurvive for tomorrow namangwana futi.
Chiremba vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachimirira Chinoi mudare reparamende Dr. Peter Mataruse vaudza Studio 7 kuti kusamira zvakanaka kwehupfumi kuri kupa kuti vamwe vanhu vakuru nevadiki vagume voshandisa zvinodhaka. Dr. Mataruse vaendera mberi vachiti mapurisa anofanirwa kupiwa zvikwanisiro zvokuti vaite basa ravo zvakanaka nekusunga vari kutengesa zvinodhaka.
Nhamo ndinonyanya kuti vanhu vaite nyaya dzekupinda zvinoita mastresi akawanda zvisina kuimprova ekonomika vanhu vanogodzokera futi kudzokera kuenda kwacho ikoko. Vanhu vaya vanoda iyeve rehabilitation venevheta proper follow up vachiitwa tonga vachitaurwa navasakati nezvebasa zvekuti vazvaane mushitokeri hezvi haaiwa.
Nyanzvi dzezveutano hwepfungwa vachishandira kuInguchene Psychiatric Hospital Dr. Wellington Ranga vakaudza bepa nawo reSunday News kuti vanoona varwere 10 pazuva vanenge vavhiringidzwa pfungwa nezvinodhaka. Ndakamirira Studio 7 kuAcadia muHarare ndine Ropafadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu cheLife Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika kugadzirira sarudzo apo upfumi hwenyika hwananga kumawere nekushaya simba kwedhora. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Dhora remunyika roramba richishaya simba zvoomesera vashandi nevemabhizimisi. Zimbabwe yoburitsa zvimwe zvarwa zvayo zviri muSudan umo mune hondo inotyisa. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murati zvakanaka vateereri ndokusiya muina Gibbs Dube muchinzwa nhau dze isiNdebele.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 24 kumabasa 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Lekhiso lelo elikhulunywa ngokomkhulunywa ukuthi i-corruption iningi kakhulu. Abantu abaningi sebekhulunywa ngendaba le. Sanisela u-controller Ndodisa General.
Umphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemali yakwele Zimbabwe, uMnumzana Mthuli Ncube uthi, ubukhohlakali buyamemetheka eZimbabwe. Elizimbabwe lithi selizama ukuhlenga izizalwane zakuleli lizwe ezibhekane lempi yomvukela kwele Sudan.
Ozasivulela iZITF kulo mnyaka yingwenyama yamaSwati, inkosi uKing Swati III.
Umbikiso womkhulu wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uqala kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Umphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemali yakwele Zimbabwe, uMnumzana Thuli Ncube uthi ubukhohlakali buyamemetheka elizweni. UNcube wethule umbiko lo eHarare namhla esungula uhlelo lokulwisana lobukhohlakali eZimbabwe. Uthi kumele abasebenza lohulumende belandele imithetho yonke ukwenzela ukuba kungafumbathiswa izisebenzi zelizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loMnumzana Mazimba kuJera ingcwethi kwezomnotho ezimeleyo.
Wona njenga leqiniso lelo elikhulunywa ngokomkhulunywa ukuthi i-corruption iningi kakhulu. Abantu abaningi sebekhulunywa ngendaba le. Sanisela u-controller Ndodisa General civically. Nxa esiza ama-audits lwana awama-public entities, ama-state enterprises, ama-private sector. Uzabona ukuthi uyaveza okuningi okufanele kulungiswe. Nxa sibona ukuthi into zithengwa kanjani, nxa sibona ukuthi izinto ziphuma kanjani. Kodwa ama-recommendations ka-controller Ndodisa General kawalandelwa. So kubona njengani kuba ngoduko lokho ukuthi abantu bayebekwazi sibili ukuthi ama-loophole akhona bayefuthi amasense ama-loophole akhona lapha.
Kodwa khulunku-ke kulungiswa njani nxa sikhuluma ngobukhohlakali obukhulunywa uMnumzana Mthuli Ncube lo?
Ukuqala kumele sibili abantu abaenza indaba le enkohlakalo babothwe. Sinike sibili umzekeliso njalo sikhuze ukuthi asifuni into ye-corruption. Okwesibili silama-audits siwayenzayo lomnyaka kumele silandele ama-recommendations aphuma kuma-audits wona lawo. Okwesithathu ngibona njengani nxa sesiqhatha abantu ukuthi babuye emsebenzi kakhulu kuma-companies lapha kumele siqhathe abantu abazi ukuthi umsebenzi uhanjiswa kanjani. Kodwa okokugcina ukuthi abantu kumele babe nenzuzo sibili ebonakalayo ukuthi becabange ukuthi bangayenza imali nge-corruption.
UMnumzana Masimba kuthela yingcwethi kwezonotho ezimeleyo besixoxa laye eseHarare. Amabandla aphikisayo athi afisa ukuthi ahamukele i-voters roll njengoba iZimbabwe Electoral Commission isala ukuthi ibanike uluhlulolu lwabantu abavotayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamanye athi asekhulumisana leziphathamandla zomanyano we-African Union ukuze bethole ugwalo lokuvota. UNkosazana Ellen Shiriyetenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi kuqakathekile ukuba inhlanganiso le lezinye zingenele kudaba lwe-voters roll. UShiriyetenga uthi udaba lolu lwabikelwa iqula le-SADC elikwele Zimbabwe elihlolisisa indlela okulungiselelwa ngayo ukhetho oluzayo.
Into esakhala ngayo ku-SADC yindaba ye-vote. Ukuthi izethu zayisiningi i-voters roll njengama-political parties. Khathesi sibona izami ibhizi zithumela ama-messages ukuthi sithindele kuma-WhatsApp group besebenzisa i-voters roll eyenze after i-voter registration blitz. Kodwa thina nxa sicela i-voters roll siyanyiswa. As long as ingema-voters roll kuzathi super phambili i-voters roll isinaba. Njalo sisebenza namanye ama-civic organizations elizweni ukuthi sibone ukuthi singancedisana njani ukuthi sithole i-voters roll. Njalo futhi njengebandla sesibhalile elincwadi ezekho ukuthi besicela i-voters roll yena leyo ngoba umthetho welizwe uyakhuluma ukuthi i-voters roll is a public document. Umuntu lomuntu oyabe eyicela kumele ayiphiwe ebhadale imfanelo ezifunakalayo. Njalo lesadakhe sitshelile ukuthi kule ndaba e-voters roll ayibhalela izinda kudosiya esihambise SADC sithi khulume kakhulu ngodaba le-voters roll ngoba i-SADC ilemithetho ethize ekhangelane njengothetho and i-voters roll is one of them ukuthi i-voters roll should be accessible to all political players. So sithi iZimbabwe njenge-member state ye-SADC kumele ilandele imithetho le efakwe yi-SADC. So ngenye indaba lathi sizama naku-SADC sizama ukuphusha ukuthi i-SADC isincedise ukuthi i-voters roll iyaphiwa mabandleni ama-political parties labaningi ama-election stakeholders.
Amabandla amaningi aphikisayo athi kumele lulungiswe udaba lolu. Kodwa okubandla lezanu PF umnumzana Mlungisi Moyo uthi akuqedakali okufunwa ngamabandla aphikisayo.
I-voters roll le abakhala ngayo iyatholakala and kayisiyo document engingathi ingasetshenziswa libandla eliphikisayo kuphela. Even lebandla elibusayo liyayifuna, kodwa ngenxa yokuthi i-VEC ilemgoqo yayo ilokusebenza kwayo esebenza ngakho, lebandla elibusayo lathi kunje kunzima ukuthi itholakale i-voters roll le ngoba lathi sebesifuna ukuthi abantu babone ukuthi barejistile ukuvota kumbe abarejistanga. Ma bona bethu bafuna ukuya ku-African Union kuyatshengisa kakhulu ukuthi bona kabameli izikhalazo zikaZulu wala ekhaya ngoba abakahambi ngitho la ma-court awala abakazami ngendlela zonke ukuthi bafuqe i-ZEC ukuthi yenelise ukubanika leyo voters roll. Sebengabantu athi bagijima baya ku-African Union, abantu abathi bafuna ukuya angazi bebazagcina besithi bafuna ukuya la ku-European Union.
Umnumzana Belief Gawule laye okubandlaleli ulombono ofanayo.
I-ZEC izanika wonke ama-political parties kuba izakhulula i-voters roll ngesikhathi esifaneleyo isibonile ukuthi umsebenzi wabo wonke sebewuqedile. Ngokunjalo abantu bayanikwa isikhathi sokuya inspector i-voters roll sokuyalanda ukhetho lapho abantu abayabona khona ukuthi ababengekho amabizo abo engekho ku-voters roll banikwe ithuba lokubhalisa okokugcina. Ngokunjalo abanye bezibethi kwesathi nxa besiya ekhethweni becile bevota beze bethwele ama-slips lana okuregister as voters nyalo kwalokho kusenzakala kuqala. Ngokunjalo ke amboni kuphuzile lokho ngoba okuqakathekileyo ukuthi kanti vele lona ukhetho luningi.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi amabandla aphikisayo kasoze aluthole ugwalo lwe-voters roll.
Ukukhala kwamabandla aphikisayo kuyikutshaya nje umkhulungwane, inja iyayutshaya umkhulungwane kodwa ekukhalelayo kungaphumi. Ukuya ku-African Union akusoze kusize lutho ngoba i-African Union akukho ezakwenza. Nxa kuyikuthi khona kumbe sithi ngabakhokheli bamazwe athile besemazweni abo abakusolo kwenzakala eZimbabwe, angeke bathi nxa sebeku-African Union bese beqina bakusole. Ungakhangeli ilokuzeni i-SADC akulanto eyenzayo. I-SADC yinto yabunjwa ngomgabe into vele inhlangano yabe ivikela kakhulu ama detector kumbe sithi ontando kayiphikiswa. So angiboni ke mini African Union kukhona ezakwenza ngoba kufuneka vele ukuthi kusukume izinhlanganiso eziselizweni abantu abaselizweni besola into eyenzakalayo kusuka lapho besuba ama individual countries achothoza okwenzakalayo.
Omele iHarare North edalele parliament umnumzana Alan McCann waphanyeka udaba lwe-voters roll emthethwandaba owathi kumele lulungiswe lungakanikwa uZulu.
Elezimbabwe lithi selizama ukuhlenga izizalwane zakuleli lizwe ezibhekane lempi yomvukela kwele Sudan. Umnumzana Livid Mugejo, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi sebelungise amabhasi okuthwala abadabuka eZimbabwe abalokhu beseSudan okulempi esabekayo. Umugejo uthi kulabadabuka eZimbabwe abalikhulu abangekho engozini abafisa ukuhlengwa. Uthi eleZimbabwe lixoxisana leSudan ngokuhlengwa kwalabo abafisa ukubuyela ekhaya. Kusanokuqhamuka impi phakathi kwenkokheli yebutho ebanga ukubusa ilizwe leli. Ukuze sihlaziye indlela yokuhlenga abantu, sixoxe lomnumzana Everson Mdlovu ofundisa izifundo ze-disaster management e-National University of Science and Technology.
Banabo abaisihlangothi ezilingazithi kufanele babe khona, but ikhumbule ukuthi they will need to operate bephakathi kwe-framework either e-AU kumbe e-UN ngoba kabakwazi ukuthi bangabuya bebodwa nje nabo then they're exposed, uyabona. So kaningi-ningi-ke abanjalo bayangenela bese be-coordinator kumbe bathole u-coordinator. Instead, u-coordinator kuqakathekile in such a war zone. Ebe ungananzelela vele emhlabeni sile IFRC, I'm sure yazi abaRed Cross nabantu abaRed Cross kuvele kule sivumelwano esikhona nxa ukhangela ngimba senet ye-IFRC nalokho esibuzasiyisfere ama-sphere standards kule sivumelwano esikhona sokuthi abantu abanjalo abangatholanga imibhobho kodwa abangena ukuzosiza ama-civilian kule ndlela ekufanele ba-operate ngayo, kule ndlela okufanele bahlonitshwe ngayo, kule ndlela okufanele bavuyele ukungena even within the war zone bakwazi ukwethula usizo abalalo. Kungaba yikudla, kungaba i-temporary shelter, kungaba okunye nje okuyabe kufuneka. So ngabakwazi ukuthi bathi operate bebodwa, they will need to operate within a coordinated framework.
Kunzima kanganani khona vele kuyahlenga abantu ngesikhathi sempi?
Kunzima ngoba uyathola ukuthi ezinye inhlangothi kulabo abalwayo, for example abalwisanayo, balakho ku-violate some of the standing regulations kumbe policies ezikhona emhlabeni ezokuthi khona bangalisi abantu abanjalo abalambi kuzosiza. I'm sure uye uze kuthiwa abanye abazesiza they've been captured kumbe sebebulewe, khonakho kuyatholakala kusiya ne-maturity yalabo abalwisanayo. Kodwa-ke into ekhona ukuthi abalwisanayo bayakwazi khonokho ngoba it's one thing ekhona ungabitrainwa ukuba ngamasotha kubuka whatever it is bayabekwazi, but abanye nivele ukuthi bethi bayabeswele ukudla bayathathela-ke bona bamikisa khonokho kuyatholakala. Kodwa kakhulukazi nxa abantu abanjalo-ke operator within i-framework ye-UN kumbe e-AU and within i-framework ye-IFRC kukhona ukuhlonipha okuthile, kodwa we cannot rule out ubugebengu obukhona vele in-anywhere situation.
So-ke singathi nxa kulezi zalwane ezidabuka kwele Zimbabwe ezikhona ngale Sudan kumele kuthathwe manyathelo bani ukuze besuswe khona ngale?
Ya, I'm not sure as to the functionality of our embassy, that's one, but any other embassy in such situation ilakho ukubafisa abantu asebethole nzima ukubemukela babagcine temporarily ngendlela zokuthi abantu abanjalo bangakhitshwa njani phakathi kwe-wozone anabuyana. Kodwa-ke enye into esinanzele ukuthi in the absence of ukufunctiona kwama-embassies asithi la maybe ase-China i-UN framework kumbe i-AU framework ingaliyabi khona khona lapho ilakho ukuthi isingangenela-ke ikwazi ukuthi abantu abanjalo they are protected njalo bayathola ama-safe route okuzama ukuthi babalekiswe or bayegcinwa
lapho singathi it's a bit safe call.
Umnumzana Everson Ndlovu ufundisa izifundo ze disaster management e National University of Science and Technology. Besiqhupha laye eKobulawayo. Ukuqala kusasa umbukiso omkhulu wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair ozavulwa okusemthethweni ingonyama yamaSwati uKing Mswati III, kubika uAnastasia Ndlovu.
Abazabukisa impahla etshiyeneyo sebelungisile indawo zokutshengisa uZulu abalakho lonyaka eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Umgcinisihlalo wenkampani yeZITF umnumzana Busisa Moyo uthi asekuzinga eliphezulu amalungiselelo ombukiso lo ozavulwa okusemthethweni nguKing Mswati III.
NgoLwesihlanu ilanga elikhulu kakhulu ngoba yiyo i-official opening yeZITF. Sixwayiswe ukuthi ozasivulela iZITF kulo mnyaka yingwenyama yamaSwati, inkosi uKing Mswati III, kanye lomongameli weZimbabwe, umongameli wethu uDr. E.T. Mnangagwa.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority kwaBulawayo unkosikazi Nomvuyo Mathonsi uthi zonke izindlu zokuzilibazisa sezigcwele kwaBulawayo.
Amahotela, lama-lodges, ama-Airbnb, ama bed and breakfast facilities, bonke sebegcwele. Bagcwala nje sinanzelela ukuthi abaningi babo sebeqhelisile. Ama-lodges, they've extended their the number of rooms that they have that has bangezeleli izindlu abalazo ebebelazo last year sebengezelele this year.
Unkosikazi Mathonsi uqhubekele phambili esithi basebenzelana lekhansili yakoBulawayo lezisa njalo uBulawayo uzabe elamanzi lamandla kagetsi ngesikhathi sombukiso weZITF lonyaka.
Sithanda ukuthi sivike futhi ukuthi hayi city council uzwisisile sili lawathi during those days ZITF awazi ukuvala amanzi wazisa naye wathi hayi uzazama ukuthi angaqhuma amagetsi.
Umnumzana Mthokozisi Mthunzi olungisa indawo zokubukisa enkundleni yamabhizimusi eZITF uthi sebelungiselele umbukiso lo.
Hayi, thina sesilungiselele, siyasebenza sibili okuzwayo. Hayi, trade fair siyaqala, siyabonani zonke izinto ngendlela esiqalise ngayo ukuprepare. I think konke siyaba sesiqedile.
Okubhizimusi lokuthwala uZulu kobulawayo umnumzana Meluleki Mlotsha uthi ibhizimusi lisasephansi okwamanje kodwa bakhangelele ukuba lizakhuphuka kusukela kusasa.
Awukakhanyi sibili, akutshengisa ukuthi kule trade fair lokhu esizihlalele, especially thina khonapha emathekisini laphayi, awukakhanyi lutho sibili. Abantu abalamali, akutshengisa ukuthi kule trade fair asazi njengoba izaqalisa kusasa ukuthi kumbe kuzaqala lapho ukuthi kujinje kusasa sokusiya phambili.
Umnumzana Nkosilathi Khumalo okubhizimusi lokuthengisa impahla kobulawayo uvumelane lo Mlotsha esithi ibhizimusi lisasephansi kakhulu.
Ibhizinisi kobulawayo ngesikhathi se-trade fair hayi ngani lo akancane akatshengiseli ukuthi kuhamba njani, kodwa hayi akula bhizinisi wakadesi.
Umbukiso wamabhizimusi oweZITF walonyaka uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Transformative Innovation Global Competitiveness. Amazwe angamachumi amabili lanye azabukisa lonyaka amankampani adlula kancane amakhulu amahlanu 533 azabe esemagcekeni eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Abaphathi ntambo beZITF bathi umbukiso walonyaka ukhule ngokuyisinganiso songamachumi amathathu ekhulwini 30% ngemva kokwehla ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. iZITF imanyane labo somabhizimusi ikhangelelwe ngolwesithathu ukuba izaqhuba umhlangano ozangenwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwengwa labakumanyano we-European Union labanye. Ngolwesine kuzakuba lomhlangano weConnect Africa Symposium ozangena njalo ngumnumzana Chiwenga labe UNDP, iEU, labo somabhizimusi bomhlaba wonke jikelele. Abasakhulayo labo balemihlangano yabo ephansi kombukiso omncane kulowo oweZITF oweScholastica ozaqhutshwa ngumqondisi weNational University of Science and Technology usikhwica mfundo Mqhele Dlodlo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseZITF kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Hello Botswana, liza thumela amakampani angamachumi amahlanu 50 uyaphatheka kumbukiso weZimbabwe International Trade Fair. Kubika umqondisi Dube.
Amankampani abukisa eZITF akhala ngokuthi awatholi imali yawo ngesikhathi uma isebenzela kwele Zimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemali yamadola eMelika. Umnumzana Thanulo Likuba oyinhlanganiso ebona ngezamabhizimusi eyeBotswana Investment and Trade Center uthi bayathokoza ngebhizimusi amankampani aweBotswana litholayo ngemva kokubukisa eZITF. Lokhu sekubona amankampani aweBotswana azabukisa eZITF ephathiswa nguhulumende wabo eqonga kusuka kwisishiyagalombili nyakenye kusiya kuchumi lanhlanu lonyaka. Kuba uthi umbikiso weZITF uqakathekile kakhulu kumankampani eBotswana.
The difference this year is that we've received a lot of interest from Botswana companies who wants to participate at the show. The previous companies from last year, it was 8 companies.
Umahluko lonyaka ukuthi amankampani amaningi afuna ukuyabukisa eZITF nyakenye kade iyishiyagalombili lonyaka aqongile alitshumi lanhlanu.
Ngaphandle kwamankampani alitshumi lanhlanu azabukisa ngaphansi kwenhlanganiso yamabhizimusi kahulumende weBotswana, kulamanye amankampani azimele wodwa azabukisa kobulawayo. Ulegoba uthi noma nje bethakazelela ukuhambisa amankampani embukisweni weTrade Fair, kulokukhathazeka phezu kokuswelakala kohlobo lwemali yamadola eMelika kwele Zimbabwe.
Some companies which wanted to do with Botswana companies were struggling in terms of paying for products that they will have sought from the Botswana companies.
Njengoba usazi, ele Zimbabwe libhekane lohlupho lwezomnotho. Amanye amankampani aweZimbabwe agcina esehluleka ukubhadalela abakuthengileyo ngenxa yokusilela kwemali yedola yeMelika.
Isikhalo sokuhlawulwa ngemali yamadola eMelika sihlala sikhona kakhulu kumhlangano wokuzama ukukhanga osomabhizimusi ukuthi bevule kwele Zimbabwe. Umnumzana Sifas Chuma okuhlanganiswe iluba ugwalo labe Zimbabwe abangaphandle kwelizwe eDiaspora Policy uthi udaba lokuthola imali luyakhathaza.
Ama challenges yona lawo abakhuluma ngawo awe currency kumbe amadola ngama concerns are genuine. Ngicabanga ukuthi njoba kukhulunywa nge digital currency ezaba backed nge golide, angazi ke ukuthi imphumela yakho nezaba njani, ngoba konke khona lokhu kweyeme on consumer confidence ukuthi abantu bakwemukela njani. Are they skeptical or abantu bahle bakwemukele ngezandla zombili? Yikho okuletha umehluko. Kungaze kube licebo elihle kodwa nxa abantu bengalithathelanga phezulu, alisebenzi ngendlela okuyabo khangelele ngayo.
Uthuma uthi kuqakathekile ukuthi kube lethemba kulabo abafuna ukuvula amabhizimusi ekhaya okuguqela izizalwane zeZimbabwe kwele Botswana.
Okuyinto lathi sikhona lapho esikhangelela ukuthi ngobuningi bethu ngama businesses ayenzwa ngabantu la, sikhone ukuthi siyo showcase njalo kube lema relay yobudlelwano lama company ekhaya ukuthi abanye babe bedinga ama distributors ama products abo lapha eBotswana. So izinto okudinga ukuthi abantu bazikhangele. So le meeting yena leya bikhona ngolwesithathu kobulawayo, sikhangelela ukuthi kube labanye bethu abazayo attenda ukwenzela ukuthi kubone ukuthi opportunities bane ezikhona ezingaba lusizo lakithi.
Ele Zimbabwe lisanda ukubika imizamo yokuthi liqinise isisindo semali ngokusebenzisa ubunengi belitshe legolide elizweni. Ngokunjalo imali yedola leZimbabwe izabe ihambelana lesisindo segolide ukuze ingabhuluki masinya njengalokhu okwenzakala kuhlobo lwemali yama-bond notes esetshenziswa elizweni. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Abalwa impi yenkululeko bathi bahlukunyezwa ngabanye babo abakubandla elibusayo asebefuna ukubasusa endaweni abazinikwa nguhulumende emadlambuzi kuthathwa umhlabathi wabamhlophe. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela ukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka. Kubika uEzra Jesus Banda.
Lokhu kuchazwe ngabalandeli baleli bandla emhlanganweni omkhulu wokukhankasela ukhetho oluzayo. Umkhokheli bandla lezaphu umnumzana Sibongelizwe Nkomo uthi bathwele nzima abakubandla lakhe.
Bakhalaza ngokususwa izandla, ukwethiselwa izandla.
bafuna ujoyina ibandla labo izama ibhizi ikakhulu laba abazithi bangama-overterence bahamba besefisela abantu ukuthi ingajoyina izaphu yenileyo ngingazoseli izaphu yenileyo izalibona but abantu bazimiseli abantu bakudiniwe ngento yenzakala elizweni lakho basitini ndawo mpela ukuthi hhayi bayasethusela kodwa hhayi sizimisele ukuthi sivotele izaphu sizimisele ukuthi sikhiphe izame embusweni kungene umbuso ozanakela abantu ozazihlupha ngabantu asho umbuso ozihlupha abantu abalutshwane abahuphulule
umnumzana Dikwa Dube omunye wabalwa impi yenkululeko uthi abanye bakhe abakubandla le-ZANU-P F bazama ukumbamba ngamandla ukuthi angene kubandla le-ZANU-P F
kasikufisi ukuthi kona kube lokuvota okwamaseli sifuna ukuvota okuqondileyo ngoba umbuso wezaphu yiwo oyiwo endaweni yethu bathi kona kubhalwa ngamaseli bahamba bethatha izithupha zabantu bekubhalisa ngenkani mina zangibala abanye abantu bayabaleka
amazwi kaDube agcizelwa ngomunye njalo walwela inkululeko umnumzana Nhlanganiso Ndlovu othi ngeke athiye izaphu
if wena ungwaso we-ZANU-P F uma kubhaliswa awubhalwa ngenxa yokuthi awuvoteli i-ZANU-P F so ngokunjalo nje kuyasihlukumeza okuyindaba kwakulokwana bathi fanele singene ku-ZANU-P F kodwa kasisafuni mina angisabi kodwa angiseyi kuya khona mina sengiqina eqembini lethu elikamdala uNkomo
umfelokazi uCynthia Khuphe uthi kaholi ukudla ngoba kuthiwa umlandeli wezaphu
hayi mina ngagcina ekugcineni ukubuya kwempuphu liyana kwakuthiwa impuphu ngiyabantu bezanu nje kuphela so bahamba ngokuningi babo bahola leyo mpuphu bathi nabanye sizange sihambe onjengami vele bahle bathi ngingatshelwa ngoba ngiyaziwa ukuthi ngiwezaphu phakathi lapho engihlala khona vele yimi ngedwa umuntu wezaphu ngiphila ngokuzincedisa nje ama-peace job ma kungela ama-peace job angiyabe ngelayo iplani ukuthi ngayenzani
unkosazana Janet Mube omunye wathola umhlaba ngesikhathi sokuhlaliswa kutsha kwabantu emapulazini uthi indlala isimthwalise nzima
mina ngihlala ku-village ei arsecliment intombo dem abantu abasakeli iy'nhlelo ezabo ezikhona esigabeni uma kuthi wife nasingekho ebandleni into ezami thina sikuzama so kunkana ungani kuyabahlupha ukuthi izinhlelo zonke noba yidoni ebuyayo thina sesibekwe eceleni nani nasisangabantu asisaholi abantu abaningi vele asiholi babhala 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 bakhipha bonke laba abanye abantu ababazi ukufika bakho epathini yabo lakuunyakenzela kakhulu kwabakhulileyo ngoba abanye ugogo abakwanisi ukuthi bangazincedi sabe sikhalele ukuthi imvila bangathola okungangabana bezincedisi manje njengoko bethiywa phandle konapho ke ngala bantu ababasapotayo kuba nzima
umsekeli kampani ntambo wezamakhakhasi ye-intanethi njalo engummeli walesi sigaba edale lephalamende umnumzana Dikimuzi Phuthi uthi ngamanga luhlaza tshoko okhunywa ngabasekeli bezaphu
angingummeli webulilima west constituency lapho kutholakala khona abantu abakhonona ngalokhu ngithanda ukukubeka kube sobala ukuthi ngamanga wona lawo ngoba sibazi abantu bakithi bengabantu abahlezi kule bonke ngokuthula uhulumende weZimbabwe kunye lebandla le-ZANU-P F ngukhokhelwa ngumbono kababa upresident u-Emmerson Dambudzo Mnangagwa olokuthi wonke umuntu kaphathwe ngokufana nayo lawa ngokulinganiswa wonke umuntu ngendlela engazi khona uyathola umumbu uyathola wonke ama-inputs aphathelane lokulima uyathola konke okuphathelane lokufuya inhlelo zonke zikahulumende nxa zisiza zilanda uZulu weZimbabwe zilanda umuntu wonke
amapholisa akulindawo athi akunamuntu okwamangala ngokuhlukunyezwa ngezombusazwe kukanti emhlanganweni lowo umkhokheli wezaphu uNkomo utshele abalandeli baleli bandla ukuthi bengavumi ukwetuselwa ngabalandeli be-ZANU-P F uNkomo uphinde wathi kumele balungiselele ukhetho olukhulu olukhalele ukwenziwa kuphele kukantulikazi kumbe ekuqaleni kukancwabakazi ngiyimele Studio 7 emahlambuzi ePlumtree igama lami uEzra Jesus Banda
ulaletok namhla sixoxa ngokwenzakale eWashington DC kube kutshengisela abakumabandla aphikisayo esigodlweni seZimbabwe kanye lomcimbi wesigodlo lesi okuthakazelela uzibuse singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje wathi sikhangele ebesilazo umphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe umnumzana Mthuli Ncube uthi ubukhohlakali buyamemetheka kweleZimbabwe eleZimbabwe lithi selizama ukuhlenga izizalwane zakuleli lizwe ezibhekane lempi yomvukela eyesabekayo kwele-Sudan umbukiso omkhulu wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uqala kusasa ngingakhohlwa ukusithumela incwadi siye email kukheli ethi studio7@voanews.com Silugweba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Wolivalisa ngenjabulo. Ngumthembo osithembayo uGift Jube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Muraraka muri